manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chivabvu 13 2022 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini dini jonga kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mukuru wemapurisa Commissioner General Godwin Matanga vanodzika mutemo unorambidza mapurisa kushandisa simbi dzine zvipikiri dzinokandwa nemapurisa dzichibora mavhiredzi motokari dzinenge dzave kutiza. Dare repamusoro reHigh Court rinobvuma chikumbiro chevana vevaimbo vemutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe chekuti vapikise mutongo wekuti mutumbi wababa wavo ufukunyurwe unovigwa kunovigwa magamba enyika kuHeroes Acre. Vagari vekwaChivi nekumwenezi kumasvingo vokumbira rubatsiro rwechikafu sezvo vatarisana nenzara nekuda kwegoho risina kuita zvakanaka mwaka uno. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhaudzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mukuru wemapurisa Commissioner General Godwin Matanga vanonzi vadzika mutemo unorambidza mapurisa kushandisa simbi dzine zvipikiri dzaanokanda dzichiponjesa mavhiredzi motokari dzinenge dzave kutiza kana kuti handheld spikes zvichitevera kuchema-chema kweveruzhinji pamwe nenhengo dzeparamende. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vazivisa mutsamba yavanyora kuvatori venhau kuti vamatanga vamisa izvi kubva nhasi vachiti mapurisa achawanikwa achishandisa simbi idzi achabatwa nemhosva. Danho iri ratambirwa nemufaro mukuru nevemabhazi nedzimotokari vanotakura veruzhinji pamwe nevanhuwo zvavo vachiti kumiswa kwemapurisa kushandisa simbi idzi kuchachengetedza upenyu hwevanhu. Mukuziya nezvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata sachigaro vesangano remabhazi anotakura veruzhinji kuchitungwiza rechitungwiza Commuter Omnibus Operators Association vafarai muza kuti tinzwe maonero avo padanho iri.
Tinotambira sedonzo rakanaka nenyaya yekuti nyangwe kuri kunzi munhu apara mhosva kana kuri kunzi kukandwa kwesipaisi inenge zvito destroya property nokuti property iyo ikadestroya kana ringiriri diri iroro rakatotengwa nemari yakashandwa fanwa kunge ichisumudzira nyika kusvika musuva rinopera zire yakanaka pane kuti ikandirwe spike naizvozvo uyezve kana mota iyo yakandirwa spike mukana wayo wokuti inge yakutsika nemavhiri matatu inokwanisa kututsika mukati momune yachoti human capital vanhu vakadzidzira mabasa vanenge varimo vanhu vanotungamira dzimhuri vanenge varimo ukaona yadonha paparara vanhu kanti vanhu vakwara naiyo mota idzo dzichiparara zvinoratidza kuti isusu senyika tinenge tatodzokera kumashure.
Zvinonzi mapurisa aitiwo imi vanhu vemakombi hamunzwisisi hamuteereri mumigwagwa umu
nyazvozvo zviri zvinhu zvokuti munhu yaanga achiita mutsikanzwa kana asi senyika nekuti kana iri motikari haisi motikari yekuti ndeye munhu ezeindividual inenge itori motikari yenyika bhikozi mari yakashandwa munyika munhu iyeye kubudirira kwayo ndekubudirira kwenyika saka tinoita toti chinhu chenyika chapara nzira iyoyo yanga ikatiomera zvakanyanyisisa zvokuti paikandwa maspai achiparadza midziyo yatingati isusu kana vava kutaura iyo vemapurisa vanenge vachiti malicious destruction to property asi ndoo vandingati kwazvaipa ikoko saka naizvozvo kana mukuru wemapurisa azviona aratidza kuti aiwa aita donzo rakanaka rekuti achengetedze midziyo.
Spike ndirori rinonzi rabviswa mumigwagwa zvochirevei kwamuri imi vari mubhizimisi ramakombi?
Isusu totitotarisira kutoti kana zvava saizvozvo isusu vemakombi totedzerawo mitemo yekuti ivo mapurisa kushanda kwavo hakuvaremeri nekuti isu teitedzera mitemo.
Vamwewo vari kuti pamwe maakuzoita madiro ajojina nekuti zvabviswa zvinotadzisa vanhu kuita zvavanoda mumugwagwa umu.
Hachisiri chinhu chekuti spike yega ndo inopa kuti vanhu vasaite mutsikanzwa kana kuti chii. Chinhu chandinoona chinhu chinenge chakakodzera kuti chinge chichitezwa semaonero andaita dai zvaikwanisika kuti Ministry of Local Government yotora marutsi ega ega anenda makunda achibuda tikati muguta reHarare kana kuti achibva mublawaya achibuda mublawaya achibva mukwekwe achienda malocations akasiyana siyana chipa muenzani tingati Harare chitungiza kana kuti Harare city chitungiza city mfakosi kana kuti city mabhuku tafara unzi moitwa maassociation yemaruti handizvo maassociations iwayo anenge aregistered nesec minister of local government achizikana neminister of transport achizikana nemalocal authority vanhu vopinda mumaassociations iwayo honzi vese they must be affiliate so that kana hurumende kana chinhu chainotaura inotaura ichitaurira vakuru vemaassociations vakuru vayo vozonotaurira mamembers ayo kuti mutemo uteedzwe.
Avanga vari sachigaro vesangano rechitungwiza Commuter Omnibus Operators Association vafarai Muza vachitaura vari parunhare vari kwakare kuchitungwiza naIvan Zisininga weStudio 7. Dare repamusoro High Court nezuro rakabvuma chikumbiro chevana vevaimbwe mutungamiri wenyika Mushakabvuva Robert Mugabe chekuti vapikise mutongo wekuti mutumbi wababa wavo ufukunyurwe unovigwa kunovigwa magamba enyika kuHeroes Acre. Nonurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Dare repamusoro High Court nezuro rakabvuma chikumbiro chevana vevaimbwe mutungamiri wenyika Mushakabvuva Robert Mugabe chekuti vapikise mutongo wekuti mutumbi wababa wavo ufukunyurwe unovigwa kunovigwa magamba enyika kuHeroes Acre. Vachipa mutongo wavo kuburikidza negwaro vatongi vedare repamusoro vanoti Justice Fatima Maxwell naJustice Anne Tsanga vakawirirana kuti vana vamugabe vanoti Bona Mutsahune Mugabe, Chinotenda Robert Mugabe Jr. naBelamine Chatunga Mugabe vane kodzero pamutemo kupikisa mutongo wamambo Zvimba wekuti mutumbi wavamugabe ufukunyurwe kwawakavigwa kumusha kwavo kwaZvimba kuti vanovigwa kumarinda anovigwa magamba kuHeroes Acre kuHarare. Vana vamugabe vainge vapikisa mutongo wamambo Zvimba kudare raMeja Street muChinoyi asi mutongi amai Ruth Moyo vainge varasa chikumbiro ichi vachiti vana ava havakwanise kupikisa mutongo wamambo Zvimba sezvo vainge vasiri ivo vainge vaendeswa kudare ramambo asi amai vavo Grace Mugabe. Asi dare repamusoro iri rakati vana ava vane kodzero yakazara. Rimwe remagweta evana vavamugabe vafungai chimwamurombe vaudza Studio 7 kuti mutongo uyu unopa vana ava kodzero yekupikisa mutongo wamambo.
Chokwadi kuti mutongo wakanga wakapuwa dare reMeja Street kuChinoyi waraswa nedare reHigh Court. Dare reHigh Court rapa mutongo wekuti vana vemushakabvu weaimbo wemutungamiri wenyika wamugabe vane kodzero yekuchallenja kana kuenda kuappeal kana kuti kupikisa mutongo wakanga wakaitwa namambo waiwa uchipa mhosva kuna amai vevana amai Grace Mugabe pamusoro pekuradzikwa kwakaitwa wamugabe. Izvi zvinoreva kuti dare reHigh Court rati nyaya iyi idzoke kudare reMeja Street ienderere mberi ichinzwa zvichemo zvakanga zvataurwa nevana vamushakabvu.
Vachimwamurombe vati vave kutonyorera Meja Street Moyo nezvemutongo wedare repamusoro uyu kuti vavape zuva richanzwikwa nyaya iyi.
After the judgment nyaya inenge iripo kungonyora tsamba nekuzivisa Meja Street pamusana pemutongo uyu wapuwa nedare topuwa zuva rekuchenderera mberi nenyaya yekudare reMeja Street.
Mutauri wemhuri yavamugabe uye vari muzukuru wavamugabe Valio Mugabe vanoti havasati vataurirwa nezvemutongo uyu kuti vakwanise kutaura pamusoro penyaya iyi. Hatinawo kukwanisa kunzwa divi ramambo Zvimba sezvo vanga vasingadairi mbozhanhare yavo. Nyaya yenzvimbo yekuvigwa kwavamugabe yakanetsa kubva pavakafa makore maviri apera kusvika nanhasi. Vamwe vanoti dai varega mutumbi wevaive mutungamiri wenyika ava wazorora murugare. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.
United Nations inoti Proteus Mpiranya uyo anga achitsvagwa nemhosva dzekuponda vanhu muRwanda muna 1994 ainge akawanda muZimbabwe nguva yose iyi achinzi aitodyidzana nehurumende kusvika azofira munyika muna 2006. Asi hurumende yeZimbabwe yakanga ichiramba kuti aive munyika. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekuchengetedzwa kwenyika amai Opa Muchinguri kuti tinzwe divi rehurumende. Gwaro rakaburitswa nezuro nemuchuchisi mukuru wesangano reUN International Residual Mechanism for Criminal Tribunals vaSerge Brammert rakazivisa nezvekufa kwamupiranya. Gwaro iri rinoti mupiranya ainge ari muHarare umwe akazobatwa nechirwere cherurindi kana kuti TB muna 2006 ndokufa gore rimwe chete iroro. Mhuri yake yakaedza kuvanza nezverufu rwake kusanganisirawo kunyora zita risiri iro paguva rake riri kumarinda eGranville muHarare. United Nations inoti mazuva ake ekupedzisira aigara akabatira hana mumaoko achitya kubatwa nekutongerwa mhosva dzekuponda. United Nations inoti yakafukunura mutumbi wake pakaitwa ongororo nenyanzvi yakaratidza kuti ndiye ainge afa. Vamwe vagari kumatunhu ekumwe nezini kwaChivi kumasvingo vari kuchema-chema kuti vave kuparadzwa nenzara sezvo vakatadza kuwana gohwo rakanaka izvo zvoita kuti vakumbire rubatsiro rwechikafu kubva kune vanowanisa rubatsiro. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Vagari vemaruwa ematunhu aya vanoti havachina chekubata sezvo chikafu chavakawana mugohwo remwaka wapera chakatopera kare uye mwaka uno havana chavakawana muminda sezvo mvura isina kunaya zvakanaka. Vagari ava vanoti vave kutotadza kudya chikafu katatu pazuva sezvinotarisirwa sezvo vasina mari yekutenga chibagi kana upfumu zvitoro uhwo hwanoti hwave kudhura zvikuru. VaTobias Chauka vekuchipangai kumwenezi vanoti vakatarisana nerufu vakasawana vanovabatsira nechimbi chimbi.
Nzara yatinayo kuno kumwenezi inzara yekudya. Hatina kunge tawana kukohwa kwakakwana, matura edu akashama, mvura yakaita muindira chose. Yaenda muindira chose payakazodzoka, yakadzoka ndobva yaodza mbeu dzedu idzo dzakanga dzasvika munga yakatumbuka irimo mumunda. Saka izvi zvinova zvakaita kuti chikafu rive dambudziko. Saka hatina chikafu matura edu, ndosaka tichikumbira rubatsiro kuti tinge tichipiwawo rubatsiro kuti tibude padambudziko irori.
Vagari vekumaruwa aya vanoti munzvimbo dzavo masangano anobatsira vanhu nechikafu munguva dzenzara havasati vasvika kwavari uye hurumende haisati yatanga kuita zvirongwa zvekubatsira vanhu nechikafu. Vamwe vagari vakaita saamaisha nangu matapura vekumhanda mabwe kwaChivi vanoti vave kurarama nehwaku mukwaku.
Muno kwedu kumhanda mabwe tofa tombaifa mvura ina kumbonaya. Bageta takawana mwaka uno chakadopera. Izvezvi tongodla kuseni mangai unga wamawana kuitira vana vechikoro. Sadza totongohoridla kahwani. Taikumbira dei kune vanokwanisa kutipa rubatsiro vatipa rubatsiro. Nokuti hatisisina kana kokutarisira. Mitengo iri muzvitoro hatimboikwanisi kuno kumaruwa. Hatina kana chimwe chatiri kumbotengesa choti tingambowana mari yekuti titenge sadza zvaro sadza zvaro.
Mukuru webasa musangano runorwira kodzero dzevanhu mudunhu remasvingo remasvingo Community Development Trust kana kuti MacoDet vamunyaradzi Matimbe vakurudzira masangano anobatsira vanhu nechikafu pamwe nehurumende kuti vabatsire vanhu nekukurumidza.
Munongunhu remasvingo tinoona zvinhu zvisina kunazokumira zvakanaka nenyaya yekuti zuva rakanyanyisa kurova zvakanyanyisa zvokuti vanhu vari kufa nenzara. Tinotarisira kuti dai zvaibvira hurumende nawo madikire World Food Program neana Christian K nana K dai vakwanisawo kubatsira nokukasira mudunhu remasvingo.
Vamwe vagari vanoti nekuda kwenzara iriko vave kutotengesa zvipfuwo zvavo kuti vawane chikafu chekudya nevana mudzimba dzavo. Izvi zvinogona kuti vasare vasina mombe, mbudzi nezvimwe zvakadaro. Apo vemakodheti vawedzerawo vachiti vana vazhinji vanogona kurega kuenda kuchikoro nenyaya yenzara iyi sezvo vabereki vavo vachisarudza kushandisa mari kutengesa chikafu mudzimba pane kubhadharira kuchikoro. Gurukota redunhu remasvingo vaEza Chadzamira vanga vasingadairi nhare mbozha yavo uye vangasati vapindira mibvunzo yatavatumira pataenda pamhepo. Munyori muhofisi yavachadzamira Dr. Jefta Saupwanya vati hurumende ine zvirongwa zvekubatsira vanhu mumasvingo.
Zviripo hakuna munhu achafa nezhara ne contingency measures in place.
Gwaro rakaburitswa nesangano refamine early warning system network kana kuti FuseNet rinoti vanhu vanosvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu vanoda rubatsiro rwechikafu munyika zvichitevera nzara iriko. Ukuwo sangano World Food Program kana kuti WFP rinoti zvino hazvina kumira zvakanaka munyika uye rinotsinirana nefusenet kuti vanhu vanopfuura miriyoni vanoda chikafu. WFP ine zvirongwa zvekubatsira vanhu vanosvika zviuru mazana matanhatu nemakumi mashanu kana kuti 650,000 munyika. Mwaka uno mbeu dzakaita sechibage, mapfunde, mhunga nerukweza zvakatsva nezuva apo mvura yakarambira mudenga. Vamwe vagari vanoti vari kutorarama nemichero yemusango. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sarudzo yemutungamiri wenyika yanga yakamirirwa kwenguva yakareba muSomalia iyo isina kugadzikana yave kuzoitwa nemusi wesvondo paine tarisiro yekupedza kusagadzikana kuri munyika iyi. Vanhu makumi matatu nevapfumbamwe vakanyoresa kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika iyi iyo yakanonokwa kuitwa nenguva inodarika gore rose. Dare rekiv muUkraine ratanga kutonga nyaya yekutanga yemhosva dzehondo dziri kupomerwa musoja wekurussia kubva zvakatanga hondo muUkraine mukupera kwakukadzi. Sergeant Vadim Shishmarin ane makore makumi maviri nerimwe ari kupomerwa mhosva yekupfuura mumusoro mumwe murume aive nemakore makumi matanhatu nemaviri mubhuku riri kumaodzanyemba kwakadziwa kumabvazuva rechupakivka musvondo rekutanga kwehondo. Kana akawanikwa aine mhosva, Shishmarin anove nhengo yechikwata chemauto anofamba nemotokari dzematengi anotarisana nekugara mujeri kweupenyu hwese pasi pemutemo wemuUkraine unobata mitemo netsika zvehondo. Vamwe vagari vekwazvimba nemhangura mumashonaland west vanoti vari kutadza kuwana mashoko neruzivo munzvimbo dzakavhurwa nehurumende makore mashanu adarika kana kuti community information centers nekuda kwekunetsa kwemasaisai uye kudhura kwemari dzekutenga masaisai aya. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava vanoti vaifunga kuti nhamo yavo yekushaya masaisai anoita kuti vashandise madande mutande akasiyana yainge yapera nekuvhurwa kwenzvimbo dzainge dziine michina kana kuti information centers mumatunhu avo. Asi vanoti vari kutadza kushandisa nzvimbo idzi sezvo dzisina michina yechizvino zvino, kushaya masaisai kana kuti netiweki uye kudhura. Mumwe mugari wekwamurombedzi uko kwakavhurwa nzvimbo iyi muna 2016 vagift sose vanoti nzvimbo iyi yakamira kushanda muna 2019 vachiti hapana masaisai. Mumwe mugari wekumhangura vaNelson Piri vanoti kunyange masaisai achimbowanika anononoka kushandisa uye hakuna michina yechizvino zvino yekushandisa.
Inini personally handanda kusaenda anokuda kwenetwork inenge yakaita sange inenge yakaneta kuti upedze kudhaunoda chinzva unongoda kudhaunoda hazvaita zvaita kakushupa process yacho inenge mitusl.
Mumwe mwana wechikoro pamhangura high school uyo ati anoda kuzivikanwa nezita rekuti Rugare anoti mari inobhadhariswa inove dhora rimwe chete paawa rimwe chete yakawandisa sezvo vasina kwavanoiwana.
Anoshandisa intaneti anoda kuti mukomana wacho aripo akati hanzi inobhadhariswa.
Rugare anoti anenge achida kuita tsvakurudzo yezvidzidzo zvavanopiwa kuchikoro asi nekuda kwekudhura uku anotadza kupedza kuita zvose.
Ndinoda kuishandisa kurisicha mupdfc nerimwe basa rakaita semakala atuita panguva dzinotsi. Actually kala inotoda kurisicha iassignment yekuti malenazi yedu isusu malenazi yedu tinorisicha then tinoenda nayo kuchikoro so inenge ichida intaneti.
Mukuru webazi rinopa masaisai nekuvaka nzvimbo idzi pamwe nekutenga michina yekushandisa munzvimbo idzi reporters vagift machengete vanobvuma kuti dzimwe nzvimbo hadzina michina yechizvino zvino sezvo michina yakatanga iripo isashande munzvimbo dzinosanganisira murombedzi.
Equipment iriko yava sort of outdated and it was one of the priorities that we have and you will see before the end of this month, couldn't want to have a different equipment. That equipment, you put it in upgrade.
Patava punza kuti sei vari kutora nguva yakareba vasati vatenga michina iyi vamachengete vanoti vari kuita dambudziko rekushaya mari yekunze yekutenga michina iyi. Sachigaro vesangano rinoongorora nezvekufambiswa kwemashoko munyika remisa Zimbabwe vaGordon Maunganidze vanoti danho rekuisa Information Center munzvimbo dzakasarira rakanaka zvikuru, vakakurudzira vose vane chekuita nezvekufambiswa kwemashoko kuti vaite zvavanogona kuti mashoko asvike kuvanhu vakawanda kusanganisira vekumaruwa.
Kurudziro yedu kuhurumende ndeyekuti kana kune mamwe mainformation kioski asingachashandi pari zvino, vatore nyaya iyoyo senyaya yakakosha zvikuru, uye senyaya yekuti vakwanise kumhanya mhanya vanapotirazi vavo ministiri vakwanise kuita revive, vaumbe vamutsidzire mainformation kioski vana mai nana baba vari kunharaunda iri kumaruwa vakwanisewo kuziva zvinoitika mumadhorobheni.
Potra zinoti kusvika pari zvino pave nenzvimbo dzekuwanira mashoko kana kuti information center dzinosvika zana nemakumi manomwe neimwe kana kuti 171 munyika, uye vari kutarisira kuisa dzimwe makumi matatu neshanu gore rino. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reprogressive teachers union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti rinoona vana vakawanda vachikundikana kunyora bvunzo dzegore rino nekuda kwekukwira kwemari dzichabhadharwa pakunyora bvunzo gore rino dzarinoti dzakaziviswa neZimsec. Mutungamiri wePTUZ vatakwafira Zhou vanoti kunyanga hazvo mafigiri avanoti akaziviswa neZimsec aya achiratidza kuti hurumende ichabhadharawo zvikamu makumi mashanu nezvishanu kubva muzana kana kuti 55% zvemari idzi, zvikamu makumi mana nezvishanu kubva muzana kana kuti 45% zvinenge zvasara zvichinofanira kubhadharwa nemudzidzi zvakawandira vabereki vari kutambura nenzara. Ngatinzwei vachitsanangura.
Hongu ndo zvatinoona kudaro nokuti takatarisa tikaona kuti vana vakawanda vari kutadza kunyora zvikuru olevu. Takaona kuti tikatarisa pa-2017 apo tatine makandidates aipfuura iwo 320,000. But iko zvino tavana ma-students anoratidza kuti ava kuma-240,000. Saka zvimwe zvacho zvinopa kuti ma-students atadze kuregister 5 or more subjects. Ndizvo zvokuti mari dzamazamanation dzakakurisa. Ende tikatarisa dzegore rino, dzegrade 7, dzeo-level ne-A-level, imari dzakakurisa kwazvo. Tinoziva kuti tikadzichinja kuma-US ishoma, asi tikatarisa mari dzinotambirwa nevashandi, including varayiridzi vacho, uyezve vabereki muZimbabwe, imari dzakawanda chaizvo.
Imari dziri kuchajwa dzacho gore rino vazvo dzamuri kuchema nadzo idzi?
Kuti grade 70 bhadhare mari inosvika 5,000 pa-O-level subject rimwe chete richiita more than 3,600 pa-A-level more than 3,900 imari dzakanyanyisa kukwira zvokuti vana vavarombo vanotadza kuregister kunyora O-level ne-A-level. Ndosaka takanyorera mukuru wenyika pamwe chete line ministry yeprimary and secondary education pamwe chete neZimsec kuti mafiga akabudiswa neZimsec yaanoda kuti aongororwe, uye zvichida kuti hurumende ipindire kuona kuti education yaramba iri right, vana vakawanda vagokwanisa kunyorawo mazamanishini. Pasina izvozvo vana vakawanda zvikuru sei mumaruwa tinoona vachitadza kunyora mazamanishini. Asi izvi zvinozopa kuti vanenge vasinganyatsoona vanopembera vachiti pass rate yakwira, asi tichitaura pass rate yevana vashomanini vemhuri dzinokwanisa kuti dzibhadhare mari dzinodhura, vana vavarombo vachitadza kubhadhara. Saka ndo zvatati zvinoda kuti tiise muono pamwe.
Mutungamiri wePTUZ vatakwafira Zhou vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Sezvo tichitema tisina kwatakarerekera, tabatawo mutauriri weboka reZimsec muzvare Niki Dlamini, avo vanoramba kuti mari dziri kutenderedzwa pamadande mutande dzakabva kwavari.
Zimseka isati yabudisa mafigures e mari dzichabhadharwa kubvunzo dza 2022. Mafigures akabuda achisirculate pa social media handiwo atinawo isusu kuti vana vachabhadhara. Kana mari dzacho dza confirm tichabudisa tozivisa nyika yose kuti mafigures iwanenge akamira sei.
Mutauriri weZimsec Muzvare Niki Dlamini vari parunare muHarare neStudio 7. Munhau dzemitambo. Mapurisa anonzi ayambira kuti achasunga vese vachakonzeresa mhirizhonga kumutambo wenhabvu weBattle for Zimbabwe uchange uri pakati peHighlanders neDynamos muBaba Fields neSvondo. Michael Kariati anotipa zvizere nyaya iyi.
Hazvibvunzwe kuti mutambo mukuru Svondo rino ndeupi, asi uyo uri muBaba Fields Stadium neSvondo pakati peHighlanders neDynamos. Mutambo uyo unoshedzwa kunzi Battle for Zimbabwe uri kutarisirwa kuunganidza chaunga chinotyisa sezvo zvikwata zviri izvi zvichiteverwa nevanhu vakawandisa. Asi mapurisa ayambira vateveri veDynamos neHighlanders kuti vachasunga pamwe nekumisa pamberi pedare vese vachakonzeresa mhirizhonga pamutambo uyu. Tsamba yabva kumapurisa inoti vachange vari munhandare iyi nouwandu hwavo kuedza kudzivirira upenyu hwevanhu pamwe nemidziyo iri munhandare iri. Mutauriri wemapurisa muBulawayo vaAbednego Ncube vanoti havasi kuzotendera zvekare kuratidzira kuri kurongwa nevamwe vatsigiri veHighlanders nekuti hakusi pamutemo. Vamwe vatsigiri veHighlanders vanoti vari kuronga kuratidzira senzira yekusapara kwavo nemuraridzi wavo Mandla Mpofu. Premier Soccer League yazivisawo Bhosvo neDimbare kuti ichatora matanho kune avo vachakonzeresa mhirizhonga. Pakapedzisira kutsangana Dimbare neBhosvo muIndependence Trophy, Highlanders yakakunda Dynamos 1-0 muBaba Fields Stadium imomo zvekare. Asi munyori wezvemutambo wenhabvu Admire Muhimeke anoti Dynamos hairohwe kaviri nechikwata chimwe chete mumwaka umwe chete.
Musakangano Dynamos yakarohwa pauhuru nevakomana veHighlanders, saka I don't think Dynamos ingade kurohwa kechi two. Then kechipiri, Dynamos itimu inosimudza mutambo wayo kazhinji kana ichitamba netimu hombe, saka ndikuona kunge vakomana veDimbare vachakunda pamutambo iwoyoyo.
Asi murayiridzi weDynamos Tonderai Ndiraya haasi kuvimbisa huchi nemukaka, asi anoti vachaita nepese pavanogona kuti vakunde.
Mutambo watakatarisana nawo watichatamba nechikwata cheHighlanders Football Club musi weSvondo tichaedza nepatinokwanisa kuti titambe tifadze vanhu kunyanya-nyanya vanotitsigira.
Ndiraya nemumwe mutambi wake Bill Antonio ndiyevo vasarudzwa kuve murayiridzi nemutambi vakarura kukunda vese mumwedzi wakubvumbi uyo Dynamos yakakunda mumitambo yayo yese. Semazuva ese Ndiraya ari kutarisira kuna Antonio naEmmanuel Paga kuti varuke zvibodzwa. Dynamos iuda mapoints ese matatu kuti irambe iri pamusoro petafura, Highlanders ichidawo kukunda kuti ibve pachinhano chegumi nembiri pairi. Murayiridzi weHighlanders Mpofu apiwa mutambo neDynamos uyu kuti akunde kana kuti anodzingwa basa. Mpofu ari kuvimbawo kuti Ncobisi Dhamasuku, Linot Chikuwa naAdrian Sila vachasimudza matambiro avo kuti vakunde. Asi Chicken Inn iri kuda kuti Dimbare itsvedze iyo yorova Capes United kuti iende pamusoro petafura. MaGamecocks haasi kutarisirwa kunetseka kuruva makepe-kepe iyo iri kungorohwa-rohwa.
Muchirongwa cheLive Talk nhasi na8pm tiri kuenderera mberi nekutarisa nezvematanho akaziviswa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pamwe neRBZ ekuedza kugadzirisa upfumi hwenyika. Ini ndini Jonga Kandemi ndiri mu Washington DC.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zizobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7, ngolwesihlanu mhla ka 13 kwenkwezi 2022 ngukhipsi Dube. Endaba zethu lamhlanje.
Ngiyathabela kakhulu mvuke ekseni mbona iphepha ndaba libhalewe ukhona okwahandabela kakhulu ngiyabonga. Abahlale benjalo asifuni ukubona ama spikes asifuni ukuthi okwenzakala eMtare kuphinde kwenzakale eZimbabwe. Asifuni abantu befu siyathaba ama spikes vele besingawathandi besingawathakazile.
Amapolisa azelayo ukuba amise ngokuphangisa umkhuba wokujikela amaketani ahlaba amavili ezimoda abizwa ngokuthi Mama Spikes, akade sebewasebenzisela abamakhombi.
Besibhekele ukuthi impela ikhothi manje izoqinisa impela isandla kakhulu ekucwaningeni ngale ndaba. But-ke anyway akukho singakwenza, sicabanga ukuthi bayakwazi lokwenzayo njalo siyakholwa ukuthi mhlawumbe abakhiphileyo ngebheyili kodwa icala lisaqhubeka lisazoqhubeka lithethwa sasele themba lokuthi isigwebo wasosithola.
Izizalwane zabolesouth Africa eziyisikhombisa ebezivalelwe zisetheswa icala lokubulala isizalwane sakwaleZimbabwe uNumzana Elvis Nyathi zikhululwe namhla ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula isibambiso sebheyili. UWalter Fridays lo mculi womdumo kamaskandi osacathulayo uMxolisi Ndlovu ohamba ngegama lokuthi Makhelwane inkonzi yeGuzu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amapolisa eZimbabwe aselaywe ukuba amise ngokuphangisa umkhuba wokujikela amaketani ahlaba amavili ezimoda abizwa ngokuthi ngama spikes akade bewasebenzisa kuhlelo lokuxotshanisa lokubobha abemijova abasebenza bengelamvumo. Umlondolozi Zindlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lomlayo wethulwe encwadini elotshwe ngumkhulu wamapolisa upolice commissioner Godwin Matanga othe amapolisa azasebenza insimbi lezi azabotshwa avalelwe ejele. Lokhu kuza ngesikhathi ukusetshenziswa kwalezi nsimbi ukuvimba izimota eziyabe zibalekela amapolisa sekudale ukufa kwabantu njalo abaningi balimala kakhulu kwenye ingozi edolobheni leMtare. UZulu uthi isinqumo esithethwe nguhulumende esokumisa ukusetshenziswa kwama-spike yinto enhle ngoba lokhu kuzabulalisa lokulimaza abantu abangela macala abavele bethwele nzima ngodubo lokusilela kwezimota zokuhambisa. UMnumzana Libert Chirumo olula amalungelo oluntu uthi amapolisa abesephula amalungelo kaZulu ngokusebenzisa ama-spikes.
Mina indaba leyo ukuthi sebevalise ama-spikes ngithabe kakhulu ngoba kuyinto enceda thina esigadayo imthova yena leyo ngoba uzukwa ngona katholakala njalo akusayisabisi ukugada imthova ngoba abantu bese besifa. So ngezinye indlela uhulumende ubonile ukuthi impila kahle yabantu babo iqakathekile kulokumisana kwezimota ama-spikes ngoba bekudala ukubhewuka ukufa kwabantu abaningi.
Uqhubeke sithi kumele amapolisa abhale phansi inombolo zemota bazisebenzise ukudinga imota ezibalekayo kunokuvimba ngensimbi lezi.
Ngithabe kakhulu mvuke ekuseni mbona iphepha ndaba libhalewe ukhona okwahandabe kakhulu ngiyabonga. Abahlale benjalo asifuni ukubona ama spikes asifuni ukuthi okwenzakala eMtare kuphinde kwenzakale eZimbabwe. Asifuni abantu befu siyathaba ama spikes vele besingawathandi besingawathakazile.
UMnumzana Davatha Mlilo yena othi insimbi lezi zake zajikwa ephakathi kwenye imota esithi uyasijabulela isinqumo sokuba zingasetshenziswa.
Indaba yamaspike le, indaba yamaspike siyathaba kakhulu ukuthi amapolisa aseze akwanisa ukuthi ayibhange. Indaba le yayivunyelwe
lase ayikhuthi ukuthi kuthiwa kuyenzakala ukusebenzisa kwamaspayiki. Siyabonga kakhulu lokho okwenziwa ngamapholisa, kodwa sicela ukuthi sicela ukuba kwazi ukuthi laba aba izimuli ezelaba abafayo ikhombi yayivela eMtare ipolisa lijike ispike bazayenziwani, bazakhompensethwa na or kuyathulwa kushiye kunjalo njalo lepolisa lelo sicela ukubakwazi ukuthi bazayenzani ngalo.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Lisa Nala othi amapholisa abesisiba ingozi kuZulu ngokusebenzisa lezi nsimbi.
Siyabonga shuwa ngokubhanwa kwama-spikes lawa ngoba indaba zama-accidents bese ziziningi kakhulu, abantu besifa ngenxa yokujikelwa kwama-spike emoteni ehambayo. Siyabonga shuwa, hayi siyathokoza.
Amapholisa abesebenzisa lezi ndlela kulandela isinqumo esabekwa lidale le-High Court kumnyaka esanda kwedlula esokuba insimbi lezi zingasetshenziswa ukuze kubanjwe abashayeli abayabe bebaleka lapho bemiswa ngamapholisa. Kodwa lesi sinqumo bese sibangela ingozi eziningi zomgwaqo okuthi amapholisa acine ebulalisa abantu abangelacala, ikakhulu abantwana besikolo abayabe begade izimota lezi emadolobheni lapho okuvele kulodubo lokusilela kwezimota zokuhambisa ukuya emsebenzini lokuphindela emakhaya. Kulandela ingozi eyenzakale eMtare ebulele abantu abane yalimaza abaningi, uZulu uhlaye umkhosi okubangele ukuba lababona ngokulondoloza kwamalungelo oluntu lamalunga edale ephalamende bakhuthaza uhulumende ukuthi angenele wakhokhelela ekwethulweni kwesinqumo esitsha ngusikomishina wamapholisa uMadanga. Inhlanganiso yebona ngamalungelo abasebenzisa imichova lamabhasi e-Passengers Association of Zimbabwe PAS ibisemizameli yokuphanyeka udaba lolu emthethwandaba isola ukusebenziswa kwensimbi lezi. Ngimele isitu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umthethwandaba waphezulu oyeHigh Court izolo wamukele isicelo sabantwana bakamoyi uRobert Mugabe owake waba ngumongameli welizwe sokuphikisa isinqumo sokuthi akhitshwe lapho abekwe khona, ayibekwa endaweni yamaqhawe e-National Heroes Acre eHarare. Esethula lesi sinqumo, umahluli uJustice Fatima Maxwell loJustice Amy Tsanga bavumelene ukuba abantwana bakaMugabe abathi ubona Mutsaruni Mugabe, Tinotenda Robert Mugabe Jr. loBhela Manja Tunga Mugabe banalo ilungelo lokuphikisa isinqumo esathathwa yinduna uZwimba esokuthi ithuna elilele uMugabe ligejwe ayingcwatshwa kutsha e-National Heroes Acre. Lesi sicelo sabantwana bakaMugabe basikhweze e-High Court ngoba beke bayalelwa ngumthethwandaba kaMantshi eWichinoyi wawusithi kabanalungelo lokuphikisa induna uZwimba. Izizalwane zakwele-South Africa eziyisikhombisa ebezivalelwe zisetheswa icala lokubulala isizalwane sakwele-Zimbabwe uNumzana Elvis Nyathi zikhululwe namhla ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula isibambiso sebail. UThuso Khumalo usethulela lolu daba ngokugcweleyo ese-Johannesburg kwele-South Africa.
Esethule isinqumo sakhe emthethwandaba kaMantshi Randburg eJohannesburg phezu kwesicelo sebail sabesilisa abayisikhombisa laba, uMantshi unkosikazi Hleziphi Mkhasibe uthe akukho ubufakazi obuqinileyo obunikezwe ngabatshutshisi lamapholisa obungenza ube yingozi ukuthi abesilisa laba bakhululwe ngebail. Uthe isinqumo sakhe bekufanele asethule izolo, kodwa umeli wabamangalelwa waseveza ukuthi umfakazi obethe abahlanu babamangalelwa wababona bebulala uNyathi ubuye wabesula lobu bufakazi, wathi yena ubebaqamba njengabantu abaziyo hatshi abantu ababulala uNyathi. Uthe amapholisa ehlulekile ukuchaza ukuthi yiphi indima eyadlalwa ngumuntu wonke ngamunye ebulaweni kukaNyathi, ngaphandle nje kokuthi bebeyingxenye yalabo abakhanda umuyi bamtshisa waze wafa. Uthe kuyacaca njalo ukuthi akekho phakathi kwabayisikhombisa laba owabanjwa isenza leli cala njengoba bonke babotshwa sekulensuku uNyathi ebulewe. Ukukhululwa kwabo lokhu ngebheyili kulethe intokozo enkulu kumuli abesilisa laba layo ebisemthethwandaba. Kodwa-ke umzala kaNyathi uMnumzana Mphathisi Ndlovu laye obesomthethwandaba uthe njengemuli badaniswe kakhulu isinqumo somthethwandaba.
Besibhekele ukuthi impela i-court iManti izoqinisa impela isandla kakhulu ekucwaningeni ngale ndaba but ke anyway akukho singakwenza sicabanga ukuthi bayakwazi abakwenzayo njalo siyakholwa ukuthi mhlawumbe abakhiphileko ngebheyili kodwa ngoba icala lisaqhubeka lisazoqhubeka lithethwa sasenethemba lokuthi isigwebo bazosithola.
Isikhulumeli seviyo labachutshisa unkosikazi Phindi Mjonondwane utshele isitulo 7 ukuthi lobanje bekhululwe ngebail balethemba lokuthi kusasele icala elikhulu ababhekane lalo.
Sinyanga obushushisi sasambela isimo senkantolo sizoqhubeka nophenyo kuzothuma uphenyo seliqediwe bese ke sizilungiselela ukuthi icala lizothethwa enkantolo.
Umantshi ulaye omangalelwa ukuthi bahlawule amarandi azinkulungwane ezintathu 3000 rands yebail umuntu ngamunye bengathintani labafakazi kulolu daba njalo baphenduke njalo emthethweni ndaba mhlaka 7 Ntulikazi. Abachutshisi bake bazama ukuthi unkosikazi kamuyi unkosazana nomsachuma yena osesekhaya eZimbabwe aphenduke kwele South Africa ezokutsho ukuthi kambe kukhona yini kwabobuchiweyo wambonayo elalabo ababulala umkakhe kodwa ke yena wahala esithi wesabela empilo yakhe. Omunye wabeZimbabwe owahlukunyezwa ndawonye lonyathi yena kenelisanga ukutsho ukuthi kwababotshiweyo ukhona yini oyingxenye yalabo abahamba lonyathi bayambulala. Selokhu kuqale lonyaka ziyanda izehlakalo zokuhlukunyezwa kwezalwane zakwamanye amazwe kwele South Africa zisenzwa yilabo abathi abantu bokuza abaphume baphele ngoba bavathathela imisebenzi kanye lokudala amacala. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Kulesotshana kwele Russia eseliqiniswa icala lokubulala umuntu owayezihambela kwele Ukraine ngesikhathi ele Russia lisanda kuhlasela ilizwe leli. Lokhu kuza ngesikhathi ele Russia lihlasela ngamandla kwele Ukraine. I-Associated Press ibika ukuba bekugcwele phambi ngeintatheli zendaba emthethwandaba eKyiv kwele Ukraine ngesikhathi usayijeni Vadim Shaishmarin elethwa kuleyo ndawo. Umthethwandaba uthi wadubula umuntu owayezihlovela ibhasikili eChupakivka. Ubefakwe ebhokisini elincane emthethwandaba lo njalo elindwe ngamasotsha namapholisa abehlome aphelela. Uhulumende wakwele Ukraine uthi kulabantu abaningi ababulawa ngamasotsha akwele Russia anjengoShaishmarin. Umnumzana Rejoyce Ngwenya ocubungula ezombusazwe uthi lokhu kudakazelelwa yinkokheli yamazwe entshonalanga.
Uzulu weUkraine lamanye amazwe e-EU le-aseAmerika bazakamukela ukuthoniswa kwaVadim Shaishmarin ibutho leRussia elabanjwa kuthiwa ladubula umuntu lambulala. Empini kuvele kule mthetho yokuthi abantu abangathwalanga izikhali vele kabadushulwa. Kodwa sabona ukuthi lokhu kuzahlupha ukuthi babe sebethonisisa abanye ngoba ukuze bababambe kulesikhathi bengaza manje ukuthi kathi sibasebenzise nje njengemzekeliso uShashin. Kodwa ngikhole ukuthi kuzakuba lamarashi amaningi azabanjwa. Yena umnzana Putin yena ngokwakhe ngiyofanele abe lecala ngoba laba yisithunywa kuphela. Kumele ukuthi ukuthenswa icala leli kutshengise ilizwe lonke jikelele ukuthi impi yobudlwangudlwangu kayiqondanga ilizwe lakathesi kalisadingi ukuthi kube le mpi. Yeah, ngibona ngathi mina kuyinto enhle kakhulu fanele siyamukele.
Kodwa umnumzana Ngabuthuma Bhena unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party uthi akuqedakali ukuthoniswa kukaShaishmarin.
Lokho esikuzwayo kasilaqiniso lakho ukuthi kuliqiniso ngoba selokhu yasuka impi ye-Ukraine iNATO yavala abezindaba beRussia ukuthi batshele umhlaba ngokwenzakalayo. Indaba esizizwayo kuphela ziphuma kuba kuma news journalist abuya eAmerica kumbe abeNATO abeEurope. Kakula independent verification yodaba lolo okhulunywa ngalo. Yikho ke kuba nzima ukuthi siphawule. Thina sikuchoyo ukuthi kumele thina sizwe okuvela kibo bona beMelika labeNATO okuvela kuhulumeni weRussia. Sikwazi ukuthi sidingisise lo liqiniso yipi kodwa kwakhathe sisizwa into evela ehlangothini olunye. lokho kwenza ukuthi kube nzima ukuthi sikukholwe ukuthi into le kuleqiniso kumbe ngamanga, ngoba siyabona amanga amane ngakhulunywayo, ngoba vele ngesingisi bathi in a war the first casualty is the truth. So iqiniso ke vele kasilazi.
Usenjalo uSenatorani Paul Izolo kusihlwa umise kancane ukuthi kunikwe ele Ukraine amabhiliyoni angamajumi amane amadola, $40 billion, yokuthenga izikhali ukuhlenga abaphephela kwamanye amazwe lokunye. Sekuzathatha iviki ukuba idale lesenethi kwele Melika lilungise udaba lolu. Kula bantu abaningi asebebuleke kwele Ukraine kulandela ukuhlaselwa kwelizwe leli ngele Russia ngohlolanja lonyaka. Kulangtok namhlanje sihlaziya izikhondiso ezethulwe nguhulumende weZimbabwe athi ngezokulungisisa umonakalo okhona kusimo somnotho welizwe ngokwalisa amabhanga ukukweledisa imali abantu lamakampani. Okwamanje ukuthi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende weMelika. Kuqakathekile kakhulu ukunanza usuku lwe-Earth Day okwenziwa ngumabasa sonke isikhathi, ngoba ezemvelo yizo eziphilisa uzulu, inyamazana lakho konke okutholakala emhlabeni. Ukunanza lokhu kukhumbuza uzulu ukusungulwa kwenhlanganiso ezivikela ezemvelo. Ukunanza usuku lolu waqala ngomnyaka ka-1970 lapho kwethulwa imithetho eminingi yokuvikela umkhathi, amanzi, inyamazana lokunye. Kwaba isikhathi njalo sokubumba uhlangothi olubona ngezemvelo kwele Melika olwe-US Environmental Protection Agency. Lokhu kwakusenzelwa ukuvimba ukugugudeka komhlaba. Lo nyaka uhulumende kamongameli Joseph Biden uthethele elinye njalo inyathelo lokuvimba ukukhudumala lokugugudeka komhlaba ngesikhathi kunanzwa usuku lwe-Earth Day. Okwenziwa nguhulumende kaBiden kugoqela ukuvimba ukuganyulwa kwezihlahla, ukukhuthaza ukulondoloza ezemvelo lezilwandle, ukuthiwa kwenhlanzi ngemfanelo, ukubuthwa kwamaplastiki lokunye. Lokhu konke kungokunye okwaqala ukwenziwa nguhulumende kaBiden lonkosikazi Kamala Harris kusukela ngesikhathi bengena ezikhundleni. Babambisana labanye amazwe phansi kwesinqumo se-US-China Joint Glasgow Declaration esokulondoloza umhlaba ngokulwisana lokukhudumeza umkhathi. Uhulumende weMelika ukhangelwe njalo ukuba uzaqhuba umhlangano omkhulu wenkokheli yamazwe omhlaba wonke jikelele. Uzahlolisisa okungenziwa ukuze kulondolezwe ezemvelo njalo kuvinjwe ukukhudumala komkhathi. Amazwe athuthukayo akhangelwe ukuba azancediswa ngokuqhuba inhlelo ezilondoloza umhlaba. Umnumzana Anthony Blinken okhokhela uhlangothi lukahulumende kwele Melika olubona ngokudlelana lamanye amazwe uthi ele Melika lifisa ukuba kuvinjwe inhlelo ezenza umhlaba ukudumale ngamandla. UBlinken uthi ele Melika lethula imizamo eliyenzayo ukuze livimbe ukugugudeka komhlaba okwenziwa yokugudumala komkhathi. Uthi ele Melika lisazama ngamandla wonke ukuba umhlaba wonke jikelele uhlale ukusimo esingabhidlizi ezemvelo. UBlinken unqoba kakhulu okwenziwa ngababemele ele Melika emhlanganweni we-COP26 eGlasgow. Uthi ele Melika okwamanje lilandela isivumelwano se-Paris Agreement esikubeka sobala ukuba kumele kulondolozwe kahle ezemvelo uze uzulu aphile kahle emhlabeni. Uthi bazasebenza lenhlanganiso ezikuqela eyamazwe akuzokazi le-Europe, e-European Union, uze kuvinjwe ukukhudumala komkhathi. Lolu bekuludaba oluveza imibono kahulumende weMelika. Wenzemidlalo udlela evalweni umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu ele-Highlanders uMandla Mpofu phambilini komdlalo wabo leqembu le-Dynamos ngesonto. Intethelezindaba yethu yemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba.
Umlaleli ndazilisa dibana lele Dynamo ngensonto enkundleni eBarber Fields kule minyaka embalwa iqembu leDimbare lancina ukunqoba eLeboso kumidlalo yeligi kodwa uMpofu futhi abangeke bathembele kuleyo mbali.
Umdlalo wokwesikhathi ungawukhangela awufuna ukukhangela ngembali ngoba ukuzenzakala ngesonto uyabungakwazi. Ngoba la iDynamo sikhathi siyalungiselela ungakhangela lapho ekhona imu number 1 ngoba iyakwazi ukudlala iphola. Number 1 ngoba ibikwanisa ukuhamba ithatha amapoints home and away. And ngiyazi ukuthi babuya belikhulu. Balekhulu elikhulu kakhulu abanalo ababuya nalo ngevuka ukuthi sibadle kwi-independence. So ngumdlalo omkhulu okumele ukuthi lathi sinje njengeqembu silungiselele okuzwayo ukuthi sithole amapoints esiwafunayo.
Ngempela viki edlulileyo kulabalandeli beqembu le-Highland Ndaza abatshengisele besithi umqeqeshi uMpofu esuswe esikhundleni kodwa umgadli weqembu leBoso uLinus Chikuwa uthi abalandeli kumele bakuye ukuzokhuthaza iqembu ukuba linqobe.
Sathuthisa amasupporter ukuthi bebuye bezobulela igame bezofakaza njengenjayelo kanti asiyi ukuthi bebuye bezothethisa benze nanga thina. Ubuya kwabo yikho ukuze senza lathi sithole i-3 points zonke sizifuna on Sunday.
Imvimbi yeqembu leBoso uAndrew Mbeba laye ugcizelele ukuba bazimisele njengabadlali unqoba ngensonto.
Ndimenzini futhi kodwa thina ukutrain kwethu right ngumfokasini singuyini kulenza plus futhi okunye sabantu sebengabe sikritisiza to abafanele yalinda kwathina.
Amaqembu lawa ehlukaniswa imiklomelo elichumilane njengoba ele Dynamos le miklomelo ngamachumi amathathu ukuthi ele Highlanders lona le miklomelo elichumi lesithupha. Eminye imidlalo yevikile elichumilane hlanu kusigaba seCastlaga Premier Soccer League izadlalwa ngokulandelayo. Ngomgqibelo iqembu lenkezi Platinum Stars lizemukele ele Tenex ngaseBaobab. Iqembu leRentals lizajibana lele Bulawayo Chiefs ngaseNational Sports Stadium. Iqembu leBulawayo City lizadlala lele ZPC Kariba ngaseBarber Fields. Ukuthi iqembu leWawa lizanqikilana lele Harare City ngase Ascot. Ngensonto iqembu leCapes United lizemukela ele Chicken Inn ngase National Sports Stadium. Iqembu leManica Diamonds lizadlala lele Black Rhinos ngase Sakupva. Kuthi iqembu leTriangle lizadibana lele Cranbourne Bullets ngase Kibo. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo inguJoseph Njanji.
Uwoza Friday silomkhuli womdumo kamaskandi osathuthukayo umxolisi Ndlovu uhamba ngegama lokuthi makhelwane inkunzi yaguzu untu kamelikomo Studio 7 usipha lolu daba.
Unkunzi udabuka eLupane esigabeni saseKavela kodwa ucula ekwele South Africa. Leli lidlalate lakhe lesibili njalo isihloko salo sithi isakhelene. Nangu echasisa
emculweni sengesikhathi singango 2 years ngiqale ngo 2020 ukuba ngiyethule iCD lokuqala ebelithi uvala asengenza ke iCD lesibili.
Idlalate leli lilengoma ezilichumi lambili ezigoqela ethi amaphiko, Jerusalema, ponyongo, kanye lethi imizuzwana.
Sana kwa mfumisa wa wanduza
abangathanda ukuthenga umculo wakho uba kuthola njani?
Inamba engatholakala kuzona +27 72 62 02 780 +27 72 62 02 780 ngise South Africa, ngise Joburg, nje abantu abangabe se Joburg lapho siyabe singathintana kulezo numbers ema city angatholakala leso sikhathi mabe sixhumana seGoli.
Abalandeli ke ubatshela wapha manje
ama city akhona nalapho kuba khona imsimbi nje eyenzekayo ekhaya, noma imsimbi nje yasemshadweni, imsimbi yasema birthday party, kuvumelekile ukuba ningathi nema nathi size sibambisane nabo abalandeli bethu kulokho abayabe bebhekane nabo kulowo mcimbi ababe bhekane nawo.
Uphuma ke enkundleni umakhelwane inkunzi yegusu ngale ethi Jerusalema.
Ngile ezinye zezindaba ebezikhokela. Amapolisa eZimbabwe aselaywe ukuba amise ngokuphangisa umkhuba wokujikela amaketani ahlaba amavili ezimoda abizwa ngokuthi ngama-spikes akade sebewasebenzisela abamakhombi. Izizalwane zakwele South Africa eziyisikhombisa ebezivalelwe zisetheswa icala lokubulala isizalwane sakwele Zimbabwe uMnumzana Elvis Nyathi zikhululwe namhla ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula isibambiso se-bail. Kule soja lakwele Russia eselitholiswa icala lokubulala umuntu owayezihambela kwele Ukraine ngesikhathi eliRussia lisanda kuhlasela ilizwe leli. Siliqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, olivalelisayo ngoKip Stube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.